nyaya yekolera inyaya inonetsa sekuziva kwedu ndofunga vana vemuzimbabwe vakuna kaunzwisisa chirwere chekolera nokuti chavanetsa kwenguva yakatirebei chirwere chinofamba nemhaka yekuti tsvina inenge ichisangana nemvura yevanhu yokunwa uyezve ichisangana nechikafu kuti tipedze kolera zvinoreva kuti mvura yedu inofanira kunge yakacheneswa uyezve mvura yedu inofanira kunge iripo pese pese panodiwa nemvura yemunhu kuti anwe yakachena vanhu vanofanira kuwana mafacilities okugeza maoko nokugeza chikafu chavo utsanana huchienderera pamberi tichikwidza chikero cheutsanana munyika chirwere chekuti hurumende iri kutadza kuprovhaidha kuvana vezimbabwe mvura yakachena mamwe mafacilities eutsanana akafanana nekubviswa kwetsvina mutaundi inogona uchifamba vanokuona matutu matutu etsvina panodyira vanhu pane matutu nematutu etsvina yemabhini asingakolektiwe zvese izvozvo ndo zviri kuwedzera kuti kolera iwande chandoda kuemfasisa ndechokuti hazvizi zvekuti vana vezimbabwe vazoti vanofanira kugeza maoko kana kuti vanofanira kuona mvura yakacheneswa asi kuti mvura yacho panenge pasina yekugeza mvura yacho yavanopiwa nemunisipariti ndo inenge unotashuona hwacho zvimatsime zvavanochera zvimashallow wells mavanowana mvura yekunwa muharare imomo zviri kuitwa contaminated zvakare nemapaipi etsvina saka kolera inonetsa kupedza pakadero
saka munhu anganzwe sei kuti afungidzire kuti akubatwa neicho chirwere chekolera ichochi
kana watero wabatwa nacho yatova too late wotomhanya kunzvimbo yokurapiwa chokutanga ndechekuti chirwere chekorera chinouraya nenyaya yekuti mvura inopera mumuviri ichipedzwa nekuti inenge ichibuda semanyoka saka munhu kana wangoita manyoka usinganzwisisi kunyanya manyoka anenge achibuda iri mvura mvura watova padanger unofanira kuwanikwa uri kukliniki kwavanokwanisa kuita diagnosis yakanaka yekuti iyi ikolera haasi manyoka amazuva ese uyezve kwavanokwanisa kudzorera mvura mumuviri mako kuti iwewe usapere mvura ndokuuraya kunoita korera saka chandonyaya kukurudzira ndechekuti ngatidzivirirei nyange hurumende iri kukonewa kusupply mvura yakachena neutsanana hwakanaka isu sevanhu ngatingoedzaiwo patogona vambo pese kubhoila mvura yedu yatinonwa kushandisa mishonga inoshandiswa mumvura pane machlorine tablets akasiyana siyana anoshandiswa kuchenesa mvura kuuraya korera nomuutachiona unowanikwa mumvura zvese izvozvo tichiita tichimiramirawo panyaya yekuchenesa nharaunda yedu matinogara tisangomirira mamunisipality nehurumende iri kukundikana iyi tikadero ndofunga tingadzikise uwandu hwezvirwere zvinotakurwa nemvura zviri kuwanikwa munyika medu
saka zvinoreva kuti kana munhu abatwa nekorera mumhuri tese tinenge taakufanira kuvhenekwa here naana chiremba kana kuti unozongoendawo kukirinika kana waona kuti hausi kunzwa zvakanaka
chakakoshesesa kudzivirira ndo chakanyanyisa kukosha ngatiti mumhuri maitika chirwere chekorera panenge pachitori nemunongedzero wokuti mumba imomo pane zvimwe zvokudya kana zvokumwa zviri kusangana netsvina kana kuti nemvura isina kuchena saka kana mangoera maita munhu one munharaunda ane kolera motobhoila mvura mese muraini imomo motoona kuti mashandisa machlorine tablets akasiyana siyana ariko pamaketi chenesa mvura yenyu motoona kuti hamuchadyidyi zvinhu zvisina kubikwa and so forth asi ukazongoonawo wakungoitawo manyoka ipo pachitori nemunhu muraini menyu ane kolera wotomhanya kukliniki kunobetserwa.